Dan ini pada maru material itu import sama. Dan ini pada forex itu import sama material itu. Saka the forex company in where what is everything. Saka in a moment there are a few arguanika. Especially sama sama anti-debt. Ini ada makomik yomel. Kami a few arguanika. But actually arguanika i market is not just by all jiri adi-debt. To go to forex, very shortage of forex. Are part of the import for action when you have to forex to the Shaiga? It's A, the Arco Ratio, not another, so one is another choice.
Saka pane nzira here inogona kushandwa nayo kuti zviite sezvinoita nani munyika?
As long as RBZ ikata anzela the necessary forex, hayi makanika zvinaramba achingoripo. My importance is at the moment, beginning Friday, the bulk of them wanga wa kuti vanogona kuwana vanenge vane a few items avanazvo but varikuda kutengesa neforex. Saka implication manje hazvinaya ndeyekuti isusu as ma retailers tinenge tiri kutengesa nemaswipe nemaeco cash like mobile money nemabonds rosdoa rinyanya waneka. We need to increase prices and we need to kwanza kuwana kwasuka forex again pa public market. Ne rate yacho iri ku public market. Tirikuzo kwanza kuenda kuma supplier, tikwanza kunowana, tikwanza kutenga ne forex again kuti iva ati supplier mishonga yacho. Ivo kuti vakwanza kuzo kwanza ku import from outside ma madzikato importa kuti vakwanza kuona vakwanza kuti mishonga yacho.
Saka manje zviri kusiya business rakamira papi kufanike kumasvingo tatonzwa kuti masvingo yese hakuna kana famasi wani yakavhura izvozvo.
Ya Harare andisina kuzoita angifavhu yaven but the bulk of them especially muCBD vakavhara. Challenge iripo ndeyekuti vanhu vari kuti it's greater to hold on to stock izvezvi. Mozoita manectar adjustments kana makuva kuti zvinhu zvakanaka kuti pane kuti uenete stock handizi. Usiruziva the replacement value like the replacement price as in kana wakuda kuzonotenga chinhu chachona. So the bulk of the guys vati beta kuvhara hold on to stock ende vamwe vati vatovhara because havasitorina chekutengesa zvazvinoita.
Manje zvinosiya varwere vari papi izvi?
Ndopari kuti vanhu vari kuafectwa sere varwere. Maretailers nemahotelers mahotelers vano vaka hold on to stock because we know kuti munhu ari kuafecta at the end of the day is murwere manje because one if you have to get to that, because I know of a few retailers, Vagto Chaga exclusively US dollar. Chaga, Sukutu Murwere, I'll consider that for some Shangawake, Arkuda is a Arkuda forex, Arkuda US dollar, Kanakuti, Arkuda probably 3 times the amount that they used to get the medication for maybe 2 weeks ago.